Mutambo wanga uchingotaurwa nezvawo pakati peDynamos neYadha ungangotadza kutambwa nemhaka yekushayikwa kwenhandare sezvo National Sports Stadium yakavharwa ichigadzirira musangano wesvondo yeChrist Embassy uyo uriko svondo rinouya. Premier Soccer League inoti yanga yakamirira mhinduro kubva kuvaridzi venhandare iyi veMinistry of Public Works kuti ione kuti ingashandise here nhandare iyi kusvika nemuvhuro apo Black Rhinos iri kusangana neFC Platinum asi mhinduro iyi yanga isati yauya. Vanoziva zviri kuitika vanoti vesvondo ava vakabhadhara kuti nhandare iyi itange kugadziriswa nezvemusangano uyu kutanga kupera kwesvondo rino panguva iyo venhabvu vanga vasina kubhadhara kuti vashandise nhandare imwe cheteyo. Muteveri weCapes United vatapadzwa mangava vanoti mhuri yenhabvu haina kurongeka nekuti vangadai vasina kuvharirwa nhandare iyi dai vaive vakabhadhara kare kuishandisa.
Semaonero angu inini ndoti vanhu vebhora vese kubvira kumanagement yezifa NBSL vese havana kurongeka vangatange robhadhara graundi nevanhu vechichiorambidzwa kuti bhora ritange kutambwa. Zvinotirwadza isu masapota kana rechiona zvakamira zvakadai taizvive vanga vakabhadhara ina divanzi ndaifunga kuti taiza kusina kumhukira zvasvika ipapa.
Mitambo iri kufanirwa kutambwa muNational Sports Stadium inotanga mangwana apo Capes United iri kutamba nechapungu. Nesvondo Dynamos inenge iine Yadha. Mumwe muteveri weYadha vaadri Mondiwa vanoti ivo mutambo uyu ukaenderera mberi dimbare haimire.
Dynamos iri kutoya kutamba zvayo but payadha hapakati uomei bhuza Yadha ichiri kubamura savakomana Dynamos ka tingazive kuti maplayers acho akachinga here bhuzi Yadha bhuza achikutora mapoindi chete.
Zvikwata izvi hazvikwanise kushandisa Rufaro Stadium kana Gwanzura Stadium sezvo nhandare idzi dzakavharwa zvekare nekuti dziri kugadzirwa. Asi mimwe mitambo isiri muNational Sports Stadium iri kuenderera mberi. Chikwata chiri kutungamira makwikwi aya chengezi Platinum Stars chakananga Bulawayo uko chine mutambo wakaoma neHighlanders. Gore rapera Highlanders yakatadza kurova ngezi Platinum Stars mumitambo miviri Mbabha Field Stadium wemukombe neweligi. Asi pane dzakawanda dzakaitika panguva yedzororo zvekuti hapana chivimbo chekuti ngezi Platinum Stars inokunda bhotso zvekare. Asi murayiridzi wavo Tonderai Mbiraya anoti vakagadzirira zvakakwana mutambo uyu achiti iye havasi kutarisira kukundwa kana kuita mangange asi kutora mapoints ese matatu.
Hatigadzirire mitambo yedu kuti tiite mangange kana kutia pese patinotamba tinofazira kukunda saka rodonzo redu iroro nekuti tirambe takatarisa mberi tikunde mitambo.
Asi mangwana Bulawayo City iri pamusha Mbabha Field Stadium netriangle iyo isati yakunda kana mumutambo mumwe chete kubvira makundano aya atanga. Nesvondo Chicken Inn ine rwendo rurefu yakananga kuColliery kunosangana neHwange apo Shabani Mai inenge iri muMaglass Stadium ichipemberera kushanya kweSholocho Pirates. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariatsi.